Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamafuvhu 19, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rezano PF yevari mutungamiri wenyika vaemasoni Munangagwa vanoyambira vari munyika kuzoongorora sarudzo kuti vaite zvekuongorora sarudzo chete kwete kuda kuzopindira mukuitwa kwesarudzo. Bato rinopikisa reCCC rinopinda mudzimba muBulawayo nemumigwagwa richitsvaga rutsigiro pamberi pemusangano mukuru uchaitwa nemutungamiri webato vaNelson Chamisa mangwana muWhite City Stadium. Chikwata chengezi Platinum Stars chinowedzera matambudziko eCapes United mumakundano eCastle Lager Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rezano PF yevari mutungamiri wenyika vaemasoni Munangagwa nhasi vaudza masangano akapinda munyika kuzoongorora sarudzo kuti vaite zvekuongorora sarudzo chete kwete kuda kuzopindira mukuitwa kwesarudzo. VaMunangagwa vataura izvi kushurugwe mudunhu reMidlands uko kwavaita musangano wavo wekupedzisira wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzichaitwa nemusi wechitatu chiri kuuya. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuzvuru zvevanhu zvaungana pachikoro chetungogara high school, vaMunangagwa vayambira vemasangano aya kuti vazive zvavakafambira.
As I said, all our observer missions, please do not come to observe us with foregone conclusions from your homes or your countries. Come with an open mind.
Asi vanhu vazotanga kusimuka kuenda kumabhazi avatakura kubva kunzvimbo zhinji dzemunyika kuuya kumusangano uyu, vaMunangagwa vari pakati pekutaura, vamwe vachiti vabva kuBechnaf Bridge, vamwe vachiti vabva kuHarare nevamwe vekuGokwe. Asi vachisimuka kudaro, vaMunangagwa vaenderera mberi vachiti vachakunda zvine mutsindo musarudzo dziri kuuya idzi.
Nevhoti yedu yomusi wechitatu ticharakasha tigosasanga tuato tusina maturo. Isu veZANU-PF hatifi takatengesa nhaka yatakasigwa namateguru edu. Victory is on the horizon. Our victory is certain.
Asi mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaFelix Mafa vati kurota kweZANU-PF kuti ichakunda musarudzo dzemusi wechitatu.
23 August, tichava new order, new administration, new president, new parliament, new executive. Saka tinoda kukumbira vanhu vedu vanhu vese kuti ngavarege kutevedzera zviri kudiwa neZANU. ZANU inoda kuti vanhu varwise kuitira kuti maelection akansirwe. Vari kutonyatsoziva kuti kana vakaona 30% chaiyo ilaki nokuti mukomana apinda nyika yese.
Mumwe wavanga vari pamusangano uyu ndimuzvare Rosemary Murwisi, avo vari kuda kukwikwidza musarudzo dzemakanzura mugweru vakamirira ZANU-PF. Muzvare Murwisi vanoti kukunda kwavaMunangagwa kuri pachena nekuti mabasa avo anovareverera.
Inini ndiri kuona musi wa23 tiri kuina zvine mutsindo. Sevanhu veMidlands isusu tinoona zvakanaka zvakaitwa naPresident wedu and tinofara nazvo zvikuru because madevelopment and empowerment ari kubetsera ndi kushumidzira vanhukadzi vese mune vavenders nevanhu vakawanda kudaro. Saka President wedu number one, President wedu
Asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vaStanford Nyatsanza vane maonero akasiyana nezvataurwa namuzvare Murwisi.
Ini sekuona kwangu handioni maprojects aya achibetsera kuunza mavhotsi akawanda kuna vamunangagwa nokuti mamwe maprojects haasiri kubetsera malivelihoods issues, haasiri kubetsera kuunza zvokudya patafura pevanhu. Tikatarisa semuenzaniso kumutawatawa, president wakataura nezvedhamu rawakawaka kuchivhu. Chionai manje kuti dhamu iroro rinobatsira sei munhu ari kumutawatawa.
Vaimbove mutungamiri weMozambique vaJoachim Chisano, avo vari munyika kuzoongorora mafambiro ari kuita sarudzo, vanga varipowo pamusangano weZANU-PF uyu, uyo wapindwawo nevamwe vakuru mubato reZANU-PF. Ndakamirira Studio 7 ndiri kuShurugwi, ndini Tobias Mudzingwa.
Zvichakadaro, mutoro wenhau uyu Tobias Mudzingwa anoti amboshungurudzwa nemumwe murume anga achizviti mushande anoona nezvekuchengetedza runyararo munyika mushure mekunge awanikwa achitora mifananidzo yevanhu vanga vachisimuka nekumhanyira kumabhazi apo vamunangagwa vanga vachiri kutaura. Mudzingwa anoti ambotorerwa chitupa chake chebasa pamwe nenharembozha zvakambochengetedzwa kwenguva ndefu achinzi anoshandira Studio 7 inoshora hurumende nguva dzose, asi anoti azopiwa zvinhu zvake mushure mekubatsirwa nevamwe vatori venhau. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC nhasi ranga richifamba mudzimba pamwe nemumigwagwa muBulawayo richitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino idzo dziriko nemusi wechitatu svondo rinouya. Mangwana bato iri riri kuita musangano waro mukuru wekutsvaga rutsigiro munhandare yeWhite City Stadium makare muBulawayo, apo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vari kutarisirwa kutaura kuvatsigiri vebato ravo. Kuti tinzwe zvizhinji, ngatinzwe hurukuru yaitwa nemutori wedu wenhau Anastasia Ndlovu nemutevedzeri wemutauriri weCCC uye vari kukwikwidza vakamirira bato iri kupelanda vachavalala musarudzo dzeparamende vaGift Hostalos Siziva.
Nhasi tiri kwaBulawayo kwanditi zvatumwa patiri kugadzira chirongwa chedu cherali iri kuitwa mangwana kuWhite City Stadium. Tiri kushedza vanhu Bulawayo yese kuti vauye varwe neSt Chamisa vachanga varipo vachiparwa urongwa neprogramu neagenda yeCCC kuti kana tapinda ndezvipi zvinhu zvatora kugadzira, nyaya dzematitle deeds, nyaya dzemasalaries for civil servants, nyaya dzekuchinja upfumi hwenyika kuti ubhenefite maZimbabweans. Mukuru wachanga vachiatikileta waagenda iri paNewsbabe Blueprint vachawanazve mukana wekuparura makandidate eCCC officially kuti vanotimirira kuno kuBulawayo ndevapi, vachaparwa macouncelors vachipara agenda yedu yekuti kana tapinda ndezvipi zvinhu zvatiri kugadzira. Nhasi tiri kuita karali Bulawayo yese kuti tiikurudzire vanhu kuti vanzwisise agenda yedu yeCCC kuti isu seCCC ndezvipi zvatinomirira ndeapi maprogramu atira kugadzira. Saka mukuru vanenge varipo vachitaura officially as the first spokesperson of the Citizens Coalition for Change.
Muri kuti chine kuvharurwa kwemabhanazi enyu muno muBulawayo nemunetsi mwenzimbo dzenyika?
ZANU-PF yapindwa nemuchuchu vari kubvunduka, vanga vachifunga kuti CCC haina mastructure, haina kurongeka. Manje nyika yese izvezvi yazara, ukangopinda muBulawayo ibhana reCCC, ukabuda masi epambili ibhana reCCC, ukapinda unana Murewa muzarabani. Saka vari kufamba vachipisa mabhana edu. We have reported to the police because this was a Democratic Party and tauza mapurisa kuti vanofanira kuita make sure that the law takes its course. And vanhu vanokupisa mabhana vanofanira kuziva kuti mhosva hairovi. Rime remazuva kumberi uchashedzwa nenyaya dzemhosva isi. ZANU-PF izvezvi iri kubvisa maposta edu, ivo vaitaura kuti vari organize asi havana maposta nyika yese. ZANU haina maposta, haina maflyer, haina agenda. Ndosaka muchiona havana kana manifesto. Chavanacho chete inyaya yekuti vaite kupamba fumbi nyika yese. Isu tataura kuti agenda yedu ndekuti tisimudzire upenyu hwevanhu. Izvezvi vari kutyidzira vanhu kumareserva masabhuku vachivaudza kuti CCC haifani kuvhoterwa, ibato yemunhu wese, icheche pasi pemuti ndeyemaZimbabwe zese.
Havanga vari mutevedzeri wemutauriri weCCC uye vari kukwikwidza vakamirira bato iri kupelanda vachavalala musarudzo dzeparamende vaGift Hostalos Siziva vari muBulawayo naAnastasia Ndlovu weStudio 7. Vechidiki muZimbabwe vari kuyeuchidzwa kuti vagare vachiziva kuti kune upenyu mushure mesarudzo. Izvi zviri kuuya mushure mekunge vechidiki vakawanda vanyoresa kuvhota asi vakatarisana nezveminga mpinyi zvakawanda zvinonzi zvinogona kuvatadzisa kuvhota musarudzo dziriko nechitatu chinouya. Mutorero wenhau Tavoka Ncube anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya yezveutongo hwakanaka kutsara uzhinji pamwe nekupinda kwevechidiki munyaya dzesarudzo vakuda kwashebandama vanoti kunyoresa kunovhota nekuenda kunovhota zvinhu zvakasiyana, asi vanetarisiro yekuti vechidiki vachaenda kunovhota.
Vamwe vanonyoresa nekuti munhu wese ari kunyoresa, poita vamwe vanonyoresa nekuti vanoda kuti izwi ravo rinzwike musarudzo. Tikatarisa malocal government elections muSouth Africa a2021, vechidiki vakawanda havana kuenda kunovhota musi wesarudzo asi vanga vakanyoresa. Izvi zvinova zvinoratidza kuti kunyoresa nekuvhota zvinhu zviviri zvakasiyana. Zvimwe zvezvinhu zvinoita kuti vanhu vechidiki vasavhote kushaya confidence kana kugutsikana nevanotungamira kubatwa kwemapepa esarudzo. Vamwe ndivo vanoti vhoti ravo rimwe chete harina zvarinochinja.
Vachitaura neStudio 7 vaTekmo Mhlanga, vanova munyori mukuru wevadzidzisi vechidiki musangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union, vanoti kune zvimingampinyi zvakawanda zvinogona kutadzisa vechidiki kuvhota musarudzo dzegore rine, kunyange hazvo vakanyoresa kuvhota.
Tarisa kuti maiti mazhinji havasi kukapeta panyaya dzenyaya yesarudzo zvinekuda kwezvimingampinyi zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kuti vazhinji vacho havana chekutowana, vari kutosagara ramo. Tiri kuona kuti zuva nezuva panhandare yendege yeZimbabwe tiri kuona maita akawanda. Vazhinji vacho ndivo vakatorejesa kuvhota, vari kukwanisa kuenda kwana UK kunoita maNSAID. Tiri kusara nemaiti mamwe vari kuita zvisina mabasa, asina maturo, zvakaita semadrugs, zvakaita sechii. So izvozvozvo zviri kudzikisira zvenhamba yedu yemaita ari rejestadi vachakwanisa kupatisika munyaya dzekuvhota.
Asi mumwe wechidiki ari muZimbabwe vaPride Mukono vakurudzira vechidiki kuti vabude neuwandu hwavo vaende kunovhota senzira yekugadzirisa remangwana ravo.
Ndinoda kukurudzira vechidiki vese muZimbabwe kuti vange vachibuda neuwandu hwavo musi wa23 August 2023, tichienda apa tichienda kusarudzo dzatichange tichielekta malocal authorities edu, mamiriri emudare reparamende pamwe chete napurezidendi, nekuti vechidiki ikodzero yavo kunge vachivhota, uyezve vanoidonzvo rekuti vange vachikwanisa kuita kuti inzwi ravo rinzwike panyaya dzekuti vachatitungamirira nevachatibatira basa rehurumende makore mashanu anotevera ndivana.
Zimbabwe iri kuita sarudzo dzemutungamiri, vamiririri veparamende pamwe nemakanzuro nechitatu chinouya, paine tarisiro yekuti vechidiki ndivo vachavhota neuwandu sezvo vari ivo vanonzi vakawanda munyika. Pavanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu vakanyoresa kuvhota musarudzo dzegore rino, vechidiki vanonzi vakawandawo kwazvo, asi chasara ndechekuona kuti vachazadzisa here zvinorehwa neuwandu hwavo pachaitwa sarudzo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Tavoka Ncube.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavhilasi Muhlanganyawi weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro namuzvinafundo Gadziro Gwekwerere vanova ivo muongorori wenhau dzezvematongerwo enyika. Vachange vachikurukura nesu pamusoro pekukosha kwakaita voti yemudzimai uyezve kukosha kwekuti mudzimai abude achinovhota nemusi wechitatu apo pachavhurwa nzvimbo dzekuvhotera munyika. tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu muzvinafundo gweperere.
Haiwa maita basa.
Tinoona kuti nyika yeZimbabwe ichange iri kupinda musarudzo nemusi wechitatu unotevera musi wa 23 Nyamavhuvhu. Voti yemudzimai yakakosha sei pasarudzo idzi?
Voti yemudzimai yakakosha zvikuru. Pachivanhu tinoti musha mukadzi. Saka madzimai ndiwo anoumba musha, ndiwo zvakare anoumba nyika. Saka tinototi madzimai ngaabude neuwandu hwawo nevasikana vaende kundovhota, nekuti madzimai navasikana ndivo vanonyatsoswera pamusha vachiona zvinoitika.
Tinoona kuti vamwe vangange vawanikwa ivo vachidzimirwa kuti zvingandibatsira here kuti ndibude ndichinovhota. Zvakakosha sei kuti mudzimai abude achinovhota, achivhotera bato raanoda?
Zvakakosha nokuti zvinoumba ramangwana. Munhu ukangoregera uchingoti chero zvazvaita, zvinozogona kuinda nepaasingakufambiri iwe. Saka ukaita sarudzo yechinhu zvaunenge uchida, hauna waunozochema naye mune ramangwana.
Tinoona vamwe vanoti madzimai akawanda munyika asi hationi nyanya pasarudzo dzegore rino paine madzimai akawanda vari muzvigaro zvepamusoro, tichiona kuti pane mudzimai mumwe chete achange achikwikwidza semutungamiri wenyika. Izvi zvinorevei semaonero enyu?
Zvinogona kutaura izvo kuti madzimai anogona kunge akakundikana kukwidzawo nokuda kwezvikonzero zvakati kuti. Kune chikonzero chemari yakawanda zvikuru, zviuru makumi maviri amadhora aidiwa. Inonetsa kuti iwanikwe mari yakadaro nokuti madzimai mazhinji anenge achitsigirwa kazhinji nana baba, ivo pamwe vasingashandi mumhuri. Saka inoshayikwa mari iyoyo. Ozotiwo vamwe madzimai vanongotyawo kuti tikazoonekwa takungomira-mira zvinogona kutirerutsa. Saka vamwe vanotyawo zvakare kumbunyikidzwa, nokuti takaona mumashure umu vamwe madzimai aiita zvematongerwo enyika achisungwa, tozonzwa kuti vabatwa chibharo, vaitwa zvimwe namumapurisa kana kuti navasori vanenge vavabata. Saka zvinhu zvakawanda zvinogona kutyisidzira madzimai.
Tichiona kuti musi wechitatu iwoyo kana wasvika, mudzimai anofanira kutakura chii kuti aende achinowanikwa iye achinoisa vhoti yake pabato raanoda?
Anenge achifanira kutakura chitupa kana kuti gwaro rinotaridza kuti ndiye ani, evidensi yokuti uko kunotaridza ivo vanovhotesa kuti ndiwe ani.
Mamwe madzimai nyanya vekumaruva vari kuti ivo vari kutarisana nekushungurudzwa vachiudzwa kuti panenge paine zvakawanda zvinenge zvichivaona zvavanenge vari kuita imo munzvimbo dzinovhoterwa. Mungati chii kumadzimai iwaya semazwi eshingiso tichipeta hedu chirongwa chedu?
Haiwa, tinongoti unenge uri wega mubhokisi iroro, vhoti yako ndiwe oga chete unoiziva. Hakuna zvokuti pane makamera kana kuti unozonge uchionekwa zvaunoita. Haiwa, ikodzero yako kuenda uchinosarudza zvaunoda. Saka madzimai ngaasanzwa kutyisidzirwa.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvinafundo gadziro gweperere kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheOur Lives upenyu hwedu. Tiine hurukuro nemunyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenyas Chamyarira pamusoro peurongwa hwekuongorora sarudzo uchange uchiitwa nesangano ravo sevashandi.
Tinosungirwa kutenge tichiita izvozvo, tagara tinotozviita. ZFTU yagara ichiparticipata musuch important worthy national tasks. That's why muchiona kuti even pakopak takanga tirimo tiri marapotua, maelections also aitwa, tagara tinenge tichiobserva tiri malocal observers.
Chinoona kuti imi muri vashandi vashamuyarira munozopinda papi munyaya dzekuongorora sarudzo?
Isu tinofanira kunge tichitarisa nekuti kuitwa kwesarudzo, sarudzo ndidzo dzinounza ka hurumende, hurumende dzatinenge tichishanda nadzo seworking classica mukusimudzira upfumi hwenyika. Saka dzinofanira kunge dzichiitwa dzakajeka uye dzichiitwa nevana veZimbabwe, dzichiparticipatewa nemunhu wese pasina kumbunyikidzwa, nekuti hatisi mamilitary governments. Mushandi munhu anofanira kunge aine kodzero, iye musoja wofuti munhu, mupurisa munhu, munhu wese munhu anofanira kunge aine kodzero dzake. Tine 15 local observers dzatichadeploy maprovinces edu ese, nevamwo vari mumacommittees edu vanenge vachiparticipata kumaprovinces kwavanenge vari ikoko. Asi report ichazokompairwa neteam yedu ye 15 national observers dzinenge dzichitungamirirwa neni sateam leader.
Saka zvii zvamunenge muchitarisa mukuongorora kwamunenge muchiita sarudzo ikoko?
Tinenge tichitarisa kuti hakuna here kumbunyikidzwa kuri kuitwa mumacompanies, mumigodhi, mumamines, mumafactories, mupi mose zvamo munowanikwa vashandi. Hakuna here bato riri kuenda imomo richinovambunyikidza kuti mukasati votera basa richapera, kana kuti nekuda kwekuti kambani inei inotungamirwa nananingi ndo varidzi vaende vebato rakati, mukasaenda kubato irori muchazenge muchizosiya mabasa? Zvese izvo tiri kuzvitarisa. Tinotarisa kubvira pakataurwa zuva rekuti maelections achazenge achiitwa musi wa23 August, kuti pane here vanga vachiita izvozvo mumashure me3 months, vanga vachiita zvinhu zvakadaro izvozvo? Kana vanga vachiita zvinhu zvakadaro izvo vachimbunyikidza vashandi vachida kuvataurira kuti muchazodaiso kana zvetirazonikirina, tinonyora mumareports. Asi so far so good, hapana vatatawana zvedu vari kudaro.
Ndezvipi zvimwe zvamunenge muchitarisa kunze kwaidzo nyaya dzekungoona kuti vashandi havasi kumbunyikidzwa?
Chimwe chatinenge tichitarisa zvekare ndechekuona kuti idzo nzvimbo dzacho dzekuvhoterwa dziri kusvikika here, dziri accessible here kune vashandi. Nokuti nevashandi vamwe, of course, musi wokuvhotwa anenge ari maholiday, it's a declared national holiday zvayo, but vamwe vashandi vanhu vari maessential services. Munhu wese awana kodzero here dzekuenda kunoisa vhoti yake, adzoka here, agadzirira here, vaprepare here, mhuri dzavo kwavanobva havasi kumbunyikidzwa here kumarokesheni, kupi kwese? Zvese zvitinge tichitarisa seZFTU sevashandi. Tinezenge tichitarisa zvekare kuti hapana here kwatingati kukonfuzwa kuri kuitwa vashandi, kupedzisira vonzi vepakati tinoenda nemipakati kunongwe kuchikwanisirwa kunge kusiriko kwavanofanira kunge vachinovhotera? Zvese teichitarisa.
Chii chamungati chakakoshera kuti sevashandi munge muchiongororawo sarudzo?
Chakakoshera kuobserva nevhoisi revashandi ndechekuti isu vhoisi redu rinonzwikwa muno muZimbabwe, sezvo tiri nhengo yetripartite negotiating forum TNF, ine hurumende, vashandirwi nesu vashandi, tisu tinoparticipata mueconomic narrative yenyika yedu after elections, during and even before. Saka tine voice riri very very paramount and important. And the voice redu haringonzwikwa chete muno. Ndo zvimwe zvakanakira voice reobserving rinobva kuworking class, nderekuti isu tiri accredited member dzeSATUC, Southern African Trade Union Council, tinovapa zvataonawo. Tiri member zvekare yeILO accredited, tinonyorawo zvataona zvinofanira kunge zvinzwikwawo kuILO ikoko, kucommittee of application of standards and all those things, tinovapa kana kugeneral assembly tinirite yekuvapa. Tiri member zvekare yeWorld Federation of Trade Unions, a block of socialist class oriented trade unions, ana China vanani, tinonyora tinovapawo futi izvozvo zvatakaona. Uye mapato ose ari muno tinovapa futi ripoti yedu iri very clear, haisi biased, haisi controlled, haisi an extension of any other thing. Inenge yakangotarisa kuti vashandi vavhota zviri pakodzero here, havana kumbunyikidzwa here, havana kukanganisirwa here kuma extended families avo nekwavari kubva nekwavari kuenda. So ndozvo zvakakoshera izvozvo.
Manga makateerera kumunyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenyas chamuyarira muchirongwa chedu Upenyu Hwedu Our Lives vari parunhare muHarare neStudio 7. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu Our Lives. munhau dzemitambo. Chikwata chengezi Platinum Stars chawedzera kuchema kweCapes United iyo iri kungorohwa rohwa mumakundano ekastolaga Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa zvizere nyaya iyi.
Ngezi yarova Capes United 1-0 nechibodzwa chabva kuna Kadri Amin ndokanda makepekepe pachinano chegumi makundano aya. Pamusoro pezvo Ngezi yadimbura utungamiri weHighlanders pamusoro petafura kusvika pamapoints maviri chete. Highlanders ine mapoints makumi matatu nemasere, Ngezi yave nemapoints makumi matatu nematanhatu. Murairidzi weNgezi Take Sure Chiragwi anoti vacharamba vachiita nepese pavanogona kuti vatore mukombe weleague.
Makwikwi atiinawo, saka mumakwikwi munoda kudhonza, mumakwikwi munoda kuramba makashinga, mumakwikwi munoda kusimba. Saka ticharamba tichishinga zvinobuda musarudzo mukupera kwegore ndizvo zvatinozoona tichiziva kuti zvatakashanda gore rese tapedza tiri papa taita izvi.
Asi utungamiri weHighlanders hunodzokera pamapoints mashanu kana vakarova Black Rhinos muBaba Field Stadium mangwana. Mangwana zvekare munhandare yeBata Mugweru, murairidzi mutsva weDynamos Genesis Mangombe ari kuwana mutambo wake wekutanga weleague apo Dimbare iri kusangana neShesham. Mutsigiri weDynamos vaClayton Maticha vanoti vari kutarisira shanduko huru matambiro echikwata chavo nemurairidzi mutsva uyu.
Tinoita samasupporters, we want more wins, we want more results, saka tinongokurumidzira kuti aite improvement in terms of playing yedu. We expect kuti team move. If results don't come, for now we are not that bad, we can correct my mistakes to famba.
Asi veruzhinji vashamisika nezvabuda kunyamuga stadium uko FC Platinum yaita mangange 1-1 neCranbourne Bullets iyo iri pazvikwata zviri pasi pasi mugungano iri. Asi murairidzi weFC Platinum Norman Mapeza anoti vese vari kuti chikwata chake chabuda mhondo yekutora mukombe uyu ngavambonyarara nekuti rwendo ruchiripo.
Irwendo kau kuti tikaita izvozvo tinosvika patinoti tisvike, kuti ndibve muno ndoenda kuBrewery ndokona kukwira malipsi kana 5 pandofanira ndisvika kuBrewery.
Urongwa hwemitambo hwabva kumukuru wekumahofisi ePremier Soccer League vaKennedy Ndebele hunoti FC Platinum ine Highlanders svondo rinouya. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Simba Bora 0 Chicken Inn 1, Blue Chips 0 ZPC Caribas 0, Herentals 1 Green Fuel 0. Mangwana zvekare Triangle versus Manika Diamonds, Wange versus Yada. Zvichakadaro makundano eFIFA Women's World Cup 2023 ari kusvika kumagumo mangwana nefinari pakati peEngland neSpain. Zvikwata izvi zviri kusangana munhandare yeAustralia Stadium muSydney nenguva dza12 masikati. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weZANU-PF ari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoyambira vari munyika kuzoongorora sarudzo kuti vaite zvavakafambira. Bato rinopikisa reCCC rinopinda mudzimba muBulawayo richitsvaga rutsigiro pamberi pemusangano mukuru uchaitwa mangwana nemutungamiri waro vaNelson Chamisa. Chikwata chengezi Platinum Stars chinowedzera matambudziko eCapes United mumakundano ekastolaga Premier Soccer League. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Standikile Mhlanga.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngomgqibelo omhla ka 19 kuNcwabakazi 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi abazohlola ukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ngolwesithathu oluzayo kuleli akumelanga beze elizweni besekela uhlangothi oluthile.
Ngingathi okwenze sasekela uMongameli ukuthi sithe sinanzele ukuthi asisangeni ukukhetho loluzayo ngendaba yezimali, kodwa sathi lokho akusoze kusimise ukuthi sisekele uMongameli njengoba ngumuntu athi sivele sisebenzisana laye.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lamhlanje libhotabhote edolobheni lakobulawayo likhankasa ku-roadshow phambilini komhlangano waleli bandla ozaqhutshwa enkundleni ye-White City Stadium kobulawayo kusasa.
Umongameli advocate Nelson Chamisa bebekhona kobulawayo kubana ephabule inhlelo zethu ezebandla le-TCC imanifesto kubana nxa singenile thina i-agenda yethu yokukhokhela yiphi.
Izakhamizi zemaphandleni asewange sezisungule uhlelo olujonge ukwehlisa izinga lokungahlalisani kuhle phakathi kwabantu lezinyamazana zendle elokwakha izibaya ezibizwa ngokuthi ngama-predator proof crows. Yabo ke sizalethulela lezo indaba lezinye. UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi abazohlola ukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ngolwesithathu oluzayo kuleli akumelanga beze elizweni besekela uhlangothi oluthile. Uthi ulethemba lokuthi ibandla lakhe lizanqoba kulolu khetho. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kukhuluma emhlanganweni webandla leZANU-PF eTongogara Ground eShirugwe namuhla, uMongameli Mnangagwa uthe ukhetho lolu lokuthula njalo abaluhlolayo kufanele bekunanzelele lokhu futhi behloniphe ilizwe leZimbabwe.
Please do not come to observe us with foregone conclusions from your home or your countries. Come with an open mind.
UMongameli Mnangagwa uqhubeke wathi eleZimbabwe linxuse amazwe angamachuma amane lanhlanu 45 ukuzohlola lolu khetho. Uthe amazwe angentshonalanga akumelanga afundise leZimbabwe ngombuso wentando kaZulu. Ukhuthaza amabandla ancintisayo ukuba akhankase ngokuthula esithi ibandla lakhe liqakathekisa ukuthula njalo ukhetho lwalonyaka luza phutsha kungeladlakela. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda, uthi ibandla leZANU-PF lincindezela uZulu ukuba alivotele.
Yena njengo-president uyayazi diplomatic protocols ukuthi awuthethisi ama-diplomats labanye abantu abazivela kwabanye abantu. Uma bephambanisile uyababiza ngasese.
Ekhuluma kulumbuthano uMongameli Mnangagwa uthe lanxa kulezi jeziso lezi ilizwe selilokudla okuningi njalo inhlelo zokulima ezokwenjiwa lokulungiswa kwempahla kuleli ziqhubeka kuhle. Omunye obesemhlanganweni lowu owake waba ngumphathi ntambo kakhulumende obona ngezemidlalo uMnumzana Makhosini Hlongwane uthi uyathokoza ngokwenziwa libandla lakhe.
I-performance yethu yalonyaka eka-2023 idlule eka-2018 in terms of inano labantu abazavotela uMongameli Mnangagwa, inano labantu abazavotela ama-MP weZANU-PF, inano labantu abazavotela ama-councillor njalo weZANU-PF, labanye abachechene yinhloso yethu. So ngokubona kwethu ukusebenza kade sikuyenza isikhathi sonke sokusela ngoSeptember nyakenye kuze kube khathesi, sibona ngathi hayi abantu bamobilized.
Umsekeli weZANU-PF uMnumzana Gift Ndlovu uthi ibandla lakhe lizanqoba.
Ibandla siyalisupport nama implementations wonke ayenziwa libandla, siyawalalela, siyawezwa, siyawa understand.
Lokho kusekelwe ngumnumzana Divine Wobe obekumanyana wePollard othi usesekela ibandla leZANU-PF.
Ngingathi okwenze sasekela uMongameli ukuthi sithe sinanzele ukuthi asisangeni ukukhetho loluzayo ngendaba yezimali, kodwa sathi lokho akusoze kusimise ukuthi sisekele uMongameli njengoba ngumuntu athi sivele sisebenzisana laye iminyaka emihlanu edluleyo sikuPollard. Imbono kade siyifaka eminye beyithatha, ngalokho sibona ukuthi siyakwazi kunenge afisa ukuthi akwenze ku 5 years lezi ezilandelayo.
Umhlangano weZANU PF namhlanje ube ngokugcina kungakukhutshwa ukhetho kuviki ezayo lapho okuzakhethwa khona umongameli, amalunga eParliamente kunye lamakhansila. Ngimele iStudio 7 seShurugwi ngumndondolozi Ndlovu.
Ukusenjalo ibandla leCitizens Coalition for Change lamhlanje libhotabhote edolobheni lakoBulawayo likhankasa kuroadshow phambilini komhlangano walo ozaqhutshwa enkundleni White City Stadium kusasa. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo lezinye eziphathelane lamalungiselelo okhetho koBulawayo.
Isikhulumi sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Ziba okhangasela ukumela ibandla lakhe esigabeni sephelandaba chabalala edale leParliamente uthi bakhangelele ukunqoba kuviki ezayo.
Namhlanje sikobulawayo kontuthu ziyathunqa sesiqalisile ikarali yethu lapho esinqusa abantu ke eWhite City kusasa mhla ka-20 August. Umongameli Advocate Nelson Chamisa bebekhona koBulawayo kubana ephakule inhlelo zethu ezebandla le-CCC festo kubana xa singenile thina iagenda yethu yokukhokhela yiphi njalo uzathola ithuba lokuintroducer ama-members of parliament. Liyakwazi ukubana kula matsotsi ayezithi wona ngayi-CCC amemelwa nguchamisa, so uchamisa uzabe khona ukubana ephakule sobala abantu abamela ikakhulu ephelandaba jabalala lapha ke ikandidate ungu-Gift Ostalos.
Ozamela ibandla le-CCC ephumula unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi kusasa umongameli wabo uzaveza amalunga azabamela koBulawayo. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Methembe Moyo uthi bakhangelele ukhetho olulokuthula.
Hayi, sesidingwe ngufuqe sibona bakithi yazi ngaba kuyatshintsha bakithi kuyezikhathi sitholakala kathi sinemisebenzi emihle.
Umnumzana Thembelani Dube, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network koBulawayo eyabe ihlola ukuqhutshwa kokhetho uthi amalungiselelo ahamba kuhle.
Singakufakazi ukuthi ukutrainwa kwama-election observers singathi ngama-short term station-based kumbe polling station-based observers uqhubeka kuhle kakhulu. Inani eliningi selitrainiwe njalo abaningi sikhuluma nje ba-accreditor ezindaweni lapho kumele baphiwe khona amathegu kumele bawathwale esingathi khonkhona i-final stage accreditation. So silokujabula okukhulu kakhulu siyinhlanganiso.
Ngakwelinye icele ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission iqhuba uhlelo lokufundisa uZulu ngokuvota. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe.
Izakhamizi zemaphandleni yaseWange sezisungule uhlelo olujonge ukwehlisa izinga lokungahlalisani kuhle phakathi kwabantu lezinyamazana zendle olokwakha izibaya ezibizwa ngokuthi ngama-predator proof crawl ukwenzela ukuthi izilwane, impisi lezinye inyamazana zingafohleli emizini yabo. UNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Aba kulolu hlelo bathi njengezakhamizi babona kufanele ukumanyana behlomisane ngendlela zokwehlisa ubudli lobu ngemva kokunanzelela ukuthi izibaya eziningi bese zithanyelwe izilwane ezihlasela ngitsho libalele. Unkosikazi Doris Mkandla odabuka esigabeni seMusenyika ngaphansi kwenduna uShana ngomunye wabaphatheke kulolu hlelo ochasisa okwabenza balusungule.
Izinyamazana bezilohlupho kakhulu, silala sigijima lapha lalaphana sigcishana lezinyamazana kuze kwenzakala omunye esajoyina laye kubhoma loleli walinyazwa isilwane singakabi lebhoma. Kodwa singananzelela kathesi ngenxa yebhoma leli, hhayi ukudliwa kwesifuyo sokungani kwehlile.
Omunye olomhlambi wakhe kulindawo ngumnumzana Marvin Ngwenya.
Emasimini nxa ulangumaplot owayezileyo ngafika 6 uzathola ukuthi kulomehluko esivunweni sakho zabalaso. Umehluko uba khona ukuthi usungavuna times 4 isivuno ongasenza lapho kungavundiswanga khona zinkomo lezi. Inkomo lezi ziyanceda kakhulu ekuvundiseni umhlaba.
Umnumzana Edmos Sibanda yena odabuka enduneni umvuthu njalo engomunye wamalunga ohlelo lolu uyayisekela inkulumo kaNgwenya.
Ziyazala masinyane inkunzi siyazilandela masinyane ezinsikazi kasi futhi siyathola nxa engazigula zelashwa zilo doktor ngikhona uthi sangifonela ukuya one time eBhoma ehlefi ezithule zikhona eBhoma zivalele ezalabe masinyane.
Umnumzana Mduduzi Mpofu laye ongumfuyi ehlelweni lolu osachikanda kubi njalo esebenza ngaphansi kwenhlanganiso yezemvelo iVictoria Falls Wildlife Trust engucommunity guardian uthi umanyano lolu solubasizile kakhulu ngoba kulendlela ezehlukeneyo ezisetshenziswayo.
Ingozi esike sahlangana lazo lapho esike sabona khona abazali ababili abalinyazwa ezilwane bezama ukuzixotsha bezisusa esigabeni. Kodwa kathesi kusukela ngo-2017 asikahlanganile ngozi kusungendlela esafundiswa ngayo.
Umnumzana Bongani Dlodlo osebenzela laye linhlanganiso yeVictoria Falls Wildlife Trust engucommunity programs coordinator uthi bakubone kubalulekile ukusondela duze lezakhamizi lezi ngoba zigonjolezelwe liganga lezasendle ezigoqela iWange National Park leFula Forest.
Silwane nxa sizingela sizingela sibamba into esiyibonayo. So i-mobile crawl leyi iyavikela ukuthi silwane sibone okuphakathi.
Unkosikazi Edith January layo okulinhlanganiso uchasisa asebekwenzile lezakhamizi kusukela ngomnyaka ka-2017.
Phezu kwalokhu sisebenzisa amavuvuzela ukuxotsha izilwane lempisi ukuze sehlise ukudla.
Udlodlo uthi sebephezu kokusungula olunye njalo uhlelo okuthiwa iHeading for Health oluzaxhasa izakhamizi ukubatholela ozakwelusa izifuyo lezimalanga onke. Izinga lokubulawa kwezifuyo ikakhulu emaphandleni liphezulu kakhulu. Njalo lokhu kugcizelelwa luphenyo olwenziwa ngabe komiti ebona ngengozi ezingehlela ilizwe eZimbabwe Vulnerability Assessment Committee oluveza ukuba ngomnyaka ophelileyo abafika phose amachumi ayisikhombisa ekhulwini 69% babika ukuphatheka kulolu hlupho. Ngimele iStudio 7 ngisewange ngingunokuthaba Dlamini.
Lamlela ntwandwe
lamlela
ntwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampa wafule
le Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lapho esixoxa labazancintisa kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ngolwesithathu ngeviki ezayo. Sesixoxele labesifazana abamabandla ehlukeneyo njalo lamuhla sikhuluma lalabo abazancintisa bemele ibandla lemthwakazi Republic Party iMRP.
Abonani igama ngusponsor wempala nguward 17 eMatopo constituency. Hayi uhlelo lokukhankasa luyahamba abantu bayanyamukela. Ongukhangeleleyo ngu-approve esigabeni indaba zamanzi ukuthi abantu bahambele amanzi khatshana basilazikotsho amanzi ahlupha okunye le-improvement ye-education ezikola kulagetsi.
Ibizo lami ukuhle Ncube, ngokuzalwa ngizalwa eBhalapa after Maphisa, ngikhathe singatshile e-dry paddock u-ward 2 eDebre. Ngikhontestela ukuba ngukhansila izikolo zifile. Akulama-clinic aseduzane, ama-clinic aseleminyaka leminyaka aqalisa ukwakhiwa but aphele. Ezibhedlela akulama-medications, akulamanzi, akulakudla, akulalutho. Umgwaqo wethu ufile kakhulu, too much is mine, imgodi, izifuyo ziyawela. Kunjalo nje lo mnotho wakhona yena lo ophuma ezimayini thina usincedisi ngalutho. But at the end of the day, i-council liyabithatha ama umthelo lemthelo yamakhasi umthelo yamakhanda iyangaphi ngoba siyathela emizi ma at the end of the day sihlupheka izikolo zifile kungela zikotsho amaklasi engekho enough ama-teachers ngapha thina singamaNdebele umntwana oka ECD mayaqala ukufundiswa ngesishona kuyabe kulungile yini khona lokho abantu bayakutshela ukuthi thina siyafisa ukuthi ngabe singakusapoti kodwa sisaba ngoba kuthiwa kulamakhamera azabe sikhangele ku-ballot box kulama-serial number azabe tshengisa ukuthi sivotela which party. Abantu bebebona ukuthi ngiyazama ukuphakama ngiyasebenza esikolo la ezakhamuzi incedisana. So befisa ukuthi ngabe bengangifaka ulwazi lolu engilalo ngilithathe ngiluse phezulu sibambisene. Ncedisa. Okay, mina nguRebecca Mafu, ngimele uWard 8 iMpopo Mamzilikazi, ngimele ukuba ngukansila weWard 8. Ngibone ukuthi iBulawayo yethu isifile, ngabona ukuthi amasiko ethu asefile, ngimele ukuthi sivuselele kwamasiko lemigwaqo idorobho lethu. Seliwonakele kakhulu, akulamgwaqo, akulamanzi, akulamagetsi. Izakhiwo okwakumele zivuselele uBulawayo sezadilika. Asisasebenzi ukuncedisa ukuthuthukisa idolobho lakoBulawayo. Hhayi, lami ngokuzithemba mbona engani nganqoba ngoba abantu bakhanya bemthakazelela umthwakazi.
Igama lami nguSthembiso Swanda, ekuwadi 15. So mina into eyenze ngakhankasa lapha yikuthi especially thina eMathebeleland ngapha akunamuntu osimeleyo ngokomnotho nje wakithi. So ngizakuthi nami ingene ngikhankasele abantu bakithi ku-MRP ukuthi mhlawumbe singaba ngcono kwezomnotho. Konke nje sikhathazekile lapha esikhona ezindaweni akulamanzi akulani. So uhulumende lo esilaye abasisizi ngalutho. Okwamanje nje sikhe sikhe emthonjeni, akulamanzi akulani akulazibhokane, imvaqo ifile. So yikho into eyenza ngangijoyina leli bandla ukubana ngingene ukubana ngikhankase ngilijoyine leli bandla. Nakhenkayo abantu bangavukela sikhuluma zilinye nje sili njengamaNdebele bangamukela. Bangiphomisa ukuthi bazangifaka ukuthi ngibe ngokukhansila. Ileyi kuthi umuntu lomuntu emabhodini umuntu yabe eseheda. Abantu benkayi ngithi mina ngicela ndivotele mina uSthembiso Swanda umama, umuntu ongumama lesihlelo. Like ndithi ibandla la i-MRP, iMthwakazi Republic Party, ngizabona ukuthi kuzalotshintsho. Onda Ward 15, imali ingayisikopo, iDramela, imbunde iluthi imbongi. Lonke ngiyacela nje ngilapha nje e-studio.
Lapho sizwe abesifazana abazancintisa kukhetho oluzayo bekubandla leMthwakazi Republic Party kulolu hlelo oluphathelane labesifazana, lapho esesixoxela abanye abamabandla ehlukeneyo besichasisela ngenhlelo zabo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo olufanayo khonapha emsakazweni wenu weStudio 7.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ngeselithi okwesikhatshana ezandleni zikaChris Gande weStudio 7.
Lingalitshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi kwezemithetho kumnumzana kucaca phulu. Sihlaziya udaba lokuthi kambe ukupha ukudla emaralini ukwenziwa libandla leZANU-PF kungaba kuyikwephula na umthetho.
Abantu bangayeralini mhlawumbe bangahlala eralini laphana kusetshenzwe bezokuba nesikhathi sokuthi badle, there's no problem. But iproblem ebakhona ikuthi nxase kunamagonyeti nezimota ezihamba zinika abantu ezindlini emalayinini, bethiwa amarayisi, bethiwa ukudla okushiyeneyo, kuthiwa ukudla lokhu ngiyakunika wena kumele uyivodlele. That becomes vote buying. So it's context. Let's talk about the social welfare. Ngalelo langa ichike ukuthi iqhube iprogram ya yayo. Bayeva ubuza umbuzo lo eParliament Chris. Eh baphendula wathi no but umsebenzi we social welfare ukuthi iqhube umsebenzi onjalo. And sasibona khona kana ku abuzwa lesikhathi sama election. Ama programs asethezwa kwezinye indawo ezithize. Ngesikhathi sama election ama program akade vele engenza kahle phakathi kwesikhathi. So we abuse of the system in that way. So we usef yakhanela yakhanela icontent Chris uri yabe ukhamba nje.
Mhm. Kodwa le lokho esikubonayo kusenzakala lezi nsuku ukuthi lapho okuba khona lo mhlangano we rally wezano PF abantu bayaphiwa ichicken bephiwe isinkwa lamanzi le drink singathi kuyini lo
mina lo tata ngibona ngazani ema rally vele abantu bayasithu lami yinje ngathi ngathola abantu besuka conscious yabe be rally ne white I must make sure ukuthi nxa irally liphela the group somewhere and we give them something to eat. Remember, why does it mean that friend there? Bachelor no kona fana bengahlanga. So as long as abantu laba bese rallying they ama support ezani, I don't see any problem. I problem iba khona nxa ukudla lokho kungaphuma, kuba nokunika abantu edolobheni lasithini. Abantu abavele bengayi rallying. Ngibona ngathi nxa sekwenzeka kuyazo kuyivote bike.
Asingeke sathi i-vote buying yini nxa sikhangela ukubana abantu injongo yabo ukuthi balande nje ukudla kuphela.
Ye, abantu abanye babe sebelanda khona ukudla bengalandi okwenzakala khona voting. Lokho kubangela ukuthi abantu ezindlini bayalamba ukudla ukuthengeke. Abantu abaningi sebeseqisa izikhathi zokudla ngoba ukudla akusatholakali, they can't afford ukuthi bathenge ukudla. Kodwa ke nxa kuyake kuse rallying ngoba even any other party even opposition iyayikwenza ukuthi nxa ungabuya erallying yethu kulesikhathi lapho abantu abahamba baye kudla khona asikwenzi nje kuphela ngenxa yokuthi thina siyabe singenawo ama-resources akhona kodwa ukudla kuyake kuse rallying ngoba abantu abazirallying kulusizi-ke ukuthi kulabantu abazabuya bazothatha kuphela ukudla lokho bahlale. So I think it's a fine line. If vote buying, ileana ayokuthi ndakhumbula mina wawulala kuwiki izimoto ebusuku kuma shopping center. Uthola abantu sebebuthele laphana izakhamizi sekuthi abameke sebaphiwa ukudla. Amarole elayinile. That i-vote buying esesayibonayo ndikhona iyenzakala isikhathi esiningi. Nasemakhaya ngiyakhumbula sihambele ematopo abantu behlala behlezi kuma shopping center laphana kuyisihlahla sebamelele ukuthi uzabuya ukudla. Every way indlela yokubagcina khonapho ukuthi bangabi exposed kweyinye iview engaba khona. That is vote buying. Ukuthenga ukudla injongo kuyikuthi omunye umuntu umkhange ukuthi azowuvotela. Yiyo i-vote buying.
Lo-ke bekungumnumzana uCaca Phulu, ingcwethi ehlaziya ezemithetho ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilala.
Kwezemidlalo iqembu lengezi platinum linqobele Caps United 1-0 lamuhla, okutsho ukuthi elebhoso selehlile kancane kungalane emiklomelo emdlalweni yePremier Soccer League lapho ebelikhokhela khona. Njalo kweminye imidlalo edlalwe lamuhla, iChicken Inn inqobe iSimba Bora 1-0, okwathi iBulawayo Chiefs leZPC Kariba kwaba 0-0. Kukanti iHerentals inqobe iGreen Fuel 1-0. Kusasa iTriangle iyadibana leManica Diamonds ekuqhubekeni kwayo nale imidlalo. Uhlelo abaculi bethu lamhla sihamba lomculi kaMaskandi uOnesimo Choma, yena ozibiza njalo ngokuthi Nqamebomvu. Linsizwa idabuka inkayi kodwa icula ikwele South Africa lapha iphethe idlaladelayo elitsha. Kungxoxo lontungameli inkomo we Studio 7.
sengihambe kakhulu emculweni. Ngathi mina nginama album amabili ne EP. EP yami le enengoma ezo-6 ena lezi ngoma edlala nje kumanje eshisa ikhotha. I-EP le iyona ezingenze ngaba nendondo ezimbili engiwine kumakhawa nentaba, indondo ye-Best Maskandi Artist, ngaphinde ngawina indondo ye-Most Vote, okusho ukuthi ngibashaye bonke.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ungaya ku-YouTube ufike ubhale Nqame Bomvu uthola mina, bese uyadownload ingoma okanye ku-Vidnet izotholakala njalo ingoma zami. Inombolo zami eyitholakala ku-WhatsApp kanti mawuthanda uyayifonela 0617 300 525.
Ubachiyela waphamazi yabalandeli.
Ngiyabonga kakhulu bafowethu, ngiyabonga bodade wethu nanonke enimi nami enikwazi ukuthi nivote sizowine indondo. Kanti mase nisubscribile sile kwa-YouTube, nifike nisubscribe nilike futhi ukuze ama-like akhuphuke. Ngiyabonga kakhulu.
Yeboke lapho besisizwa ke uhlelo abaculi bethu lapho besilomculi kaMaskandi Onesimo Chuma inozibiza ngokuthi Nqame Bomvu, dabuke enkayi phela kodwa ecula ese South Africa. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.